Studio 7 payasvika pachipatara chemupilo Central Hospital yawana panzvimbo dzinorapirwa vanhu vanobva kumba kana kuti outpatient department pamwe necasualty department paine vanhu vashoma zvikuru. Vanhu vazoudzwa kunzi vadzokere kudzimba dzavo mushure mekunge vana mukoti nevamwe vashandi vehurumende vaita musangano apo vatora chisungo chekutanga kuramwawo mabasa senzira yekutsigira vana chiremba avo vakatanga kuramwa mabasa masvondo maviri apfuura. Mumwe murume asina kuda kudomwa nezita ati kubva nemusi wemuvhuro ange achiuya nababa vake kuti vazoongororwa navana chiremba pamupilo asi vasingawane rubatsiro. Murume uyu ati hurumende inofanirwa kugadzirisa zvichema zvavana chiremba nevamwe vashandi vemuzvipatara.
As from Monday ndangachingouya panapa kumadoctors kwange kusina not even one. Vati vanokutora vanhu vari serious ndese vanhu vaita maaccident kana munhu atova petrogen kuti vera achakwanisa nekufamba ndio vari atenda chete kuna baba wangu so asati apiwa that treatment. Hurumende should meet zvinhu zviri kutaura nemadoctors kuti vanhu varapiwe nokuti vanhu ndivo vatopinda mupunishment. Saka hurumende is supposed to meet that target iri kutiwa nemadoctors.
Muzvare Dokas Mpofu avo vange vaperekedza sekuru vavo kuti vazorapwawo pamupilo vati havachaziva zvekuita vakatsinirawo kuti dai hurumende yaona zvaingaita.
Ndandakauya nasekuru kuoperation manje tachaya dokta saka taakudzokera kumba. Kwai hatizivi kuti vanouya rini. Isu tiri kurwadziwa zvedu asi hationi kuti tingaita sei nekuti zvakaoma. Dai hurumende yapindira nenge zviri nani.
Mukuru wana chiremba pamupilo hospital Dr. Solo Ayengwenya vati nezuro chimwe chikamu chishoma chavana chiremba chakauya kubasa asi vabvuma kuti vana chiremba pamwe nevamwe vashandi vemuzvipatara havazi kufara uye vakawanda vavo havana kuuya kubasa nhasi zvekuti zvinhu zvikaramba zvakadaro upenyu hweveruzhinji hunenge hwave munjodzi. Pamashoko ari kubuda mumapepanhau ehurumende ekuti hurumende iri kuunza vana chiremba vechiuto muzvipatara Dr. Ngwenya vati havasati vanzwa nezvavo.
Situation in the hospital is fluid. We cannot say because people are very angry, doctors, nurses and everyone. So they are trying to talk to the government.
Sangano reZimbabwe Nurses Association rakaita musangano nezuro muHarare pamwe nemamwe masangano anomirira vashandi vemuzvipatara vakatora danho rekutanga kuramwa mabasa kutanga nhasi. Mamiriro ezvinhu paUnited Bulawayo Hospitals anga ari mamwe chete vana chiremba vakawanda vasiri pabasa uye vanoziva zviri kuitika vaudza Studio 7 kuti vana mukoti vakawanda vange vasiriwo pabasa. Mumwe murume wechikuru vamabhuku Njovu avo vange vauya kuti vazoonekwa nana chiremba paUBH vati vaudzwa kuti havakwanisi kuonekwa nekuti vana chiremba vange vasiri pabasa. Mukuru wavana chiremba pachipatara ichi Dr. Nasesia Stranga vati havakwanisi kutaura nesu sezvo vange vachida kupinda mumusangano. Vana chiremba vakawedzera kuramwa kwavo mabasa zvichitevera kupambwa kwakaita Dr. Peter Magumbei avo vange vakafanira kubata chigaro chemutungamiri wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.